Mumwe mugari wekudema kumaruwa ekwaSeke, amai Rejoice Kudare, vati hapana chinobatika chavakaona kubva paCongress yeZANU PF iyi.
Pane musangano wakaitika weZANU PF nezvoro. Tikutongoona kuti zvakangofanana nezvi vari kuchotisungirira zvakatonyanya. Nekuti munhu wavaisa munhu wekutongoti akanga ari kugara ari ungoripo kugara. Ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangooma semabatiro akaitwa pakutanga.
Vaimbova nhengo yeparamende yaMirira St. Mary's, avo vari kushanda nesangano rechitumbwiza neManyame Residents Association vaMavela Skumalo, vanoti chakabuda chete pamusangano uyu kusimbaradza kubvutirwa kwakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, masimba zvichitevera kupindira kwakaitwa nevari muchiuto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ini paya paCongress hapana chakataurika. Nyaya hombe yaivepo ndeyekuindorsa kuu yakaitwa nemasoja kuti vamunangagwa pari zvino vaendoswa through aCongress kuti vati vapresidendi weZANU PF, nekuti zvezvichiitika kumasure kuvenge vaita simba rekuvhuta nechisimba vabvuta vachishandisa mauto.
Mumwe mugari wemuchitungwiza vagari kaichinyemba vatiwo havaone sarudzo dzichiitwa zviri pachena pakatariswa mapindiro akaita vamunangagwa muhofisi.
Apa pana zvongozviitwa zviri pachena nokuti munangagwa kupinda vakaita vakatopinda zviri zvokutopinzwa nefuti negidi chaiyo. Dai vakaita kuti kuvhoterwa dai dzaifungidzira kuti zviitwa zvine zviri pajekere.
Vakumalo vatiwo havaone vamunangagwa vachikwanisa kugadzirisa mitemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachivimbiso yavakaita nezuro yekuti sarudzo dzichange dzakachena kwaingove kutaura chete.
Tikatarisa ivo vamunangagwa vaapurezidendi avo ndovenge vari Minister of Justice kwemakore kubva 2013, zvakare vari Vice President, ndiye munhu aikwanisa kuti vafambise nyaya yemareforms as head zvakare wegovernment business muparliament. Ndiye munhu aifanirwa kufambisa basa irori remareforms kuti anga achiitika, realignment of laws zvichiitika, asi havana kukwanisa kuzviita panguva iyoyo vari Minister of Justice zvakare vari Vice President. Saka kuzoti vazviite izvozvi vaapurezidendi handioni zvichibuda.
Amai Kudare vanoti kunyange vamunangagwa nebato ravo vachiti vari kuda kurwisana neuori pamwe nekuti mari iwanikwe kumabhanga, uku kwaive kuzora mafuta pamiromo yedatya.
Panyaya dzeupfumi hapana chavanotombokwanisa kubudisa, hapana kana chimwe chete, nekuti vakambotanga kutadza pekutanga upfumi uhwu hwakatongopa ivo vakanga vatoripo. Saka kuti ndipi pavo vanokwanisa kunge vachisimudzira upfumi hwacho, hapana kwavanombokwanisa kusimudzira. Vangatowedzere kutoba pane kuti upfumi huve munyika munomu.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vanowo madzima vanoti kudomwa kwakaitwa mai Opa Muchinguri Kashiri, sasa chigaro weZANU PF, pamwe nekudomwa kwakaitwa vaObert Mpofu semunyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri kwave kusiya mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vaine mukana wakakura wekuitwa vatevedzeri vavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende.
Mafungiro andiri kuita nemaonero andiri kuita pasarudzo dzakabuda kuCongress, chitsumbo chakapiwa Comrade Opa Muchinguri naObert Mpofu, simba ravakapiwa rakanyanya zvikuru zvekuti even tarisiro yekunzi vave ivo vanotevedzera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ari very high. Totarisa zvakare rimwe divi, tina vaKembo Mahadi navaChiwenga vane mukana mukana wavo uripo ende zviri pachena zvakare kuti vanokwanisa kudomwa.
Vamunangagwa vanoti vachazivisa kuti vatevedzeri vavo ndivanani mumazuva mashoma ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.